Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri. Tino sangana zvekare maniru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 23-2019. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Professor Callistus Ndlovu vanoradzikwa zvine mutsindo kuNational Heroes Acre muHarare.
Panenge pane makuwerere vaimbi vanenge vachiimba, vanodetemba vachidetemba, vanonamata vachinamata. Tichange tichibudisawo programu yedu yokuti ikonomi tinoigadzirisa sei.
Nzira dzose dzonanga mangwana kuMkoba Stadium kumusangano weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Professor Callistus Ndlovu varatidzwa kuNational Heroes Acre nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachishora zvikuru mirushonga yakaitika kuHarare South svondorapfuura. VaMnangagwa vati vanhu vanofanirwa kutevedza mabasa akanaka aiitwa navaNdlovu vachiri vapenyu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Taura pakuigwa kwavaNdlovu, vaMnangagwa vati vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kubatana uye vachishanda pamwe chete kuchengetedza runyararo rwakaunzwa navaNdlovu nemamwe magamba akarwira rusununguko. Vatiwo hurumende yavo haisi kuzopa mukana kune avo vanoda kukonzera mhirizhonga munyika. VaMnangagwa vashora vanhu vakakonzera mhirizhonga kuHarare South vakapfeka mbatya dzebato ravo reZANU PF vachiti vanhu ivavo vacharangwa zvakaomarara.
Destabilization of the country through such political
ya kuda kuparadza nyika nekushandisa mhirizhonga yakadai haina kunaka. Hurumende yangu haizi kuzobvumidza kuti zvinhu zvakadai zvirambe zvichiitika.
Mutevedzeri wemunyori wevechidiki muZANU PF vaLewis Matutu vatambira mashoko emutungamiri wenyika ekuti vanhu vagare murunyararo uye vashorawo zvakaitika kuHarare South vachiti zvakakonzerwa nenhengo dzebato rinopikisa reMDC Alliance.
Munhu kana apfeka rigare yaedu hamene kuti vanenge vaiwana kupi nekuti tinopa munhu wose seZANU PF tichikwezva vanhu kumusangano. So kana vakaipfeka vakapara mhosva hazvirevi kuti kana votongwa tichatongwa rigare yaedu seZANU PF. Tinotongwa vanhu vakapara mhosva. Ndo zvatinofarira zvarehwa naPresident kuti vemutemo vachavagadzirisa nemazvo zvinekashova kuti vanhu vatuma vakuru vavo kuti vaite violence havafizve vakavatuma nekuti vanenge vari kujere.
Mutauriri weMDC Alliance vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance haine nekurwisana kuri kuitwa muZANU PF uye vati nhengo dzebato ravo hadzishandise mbatya dzeZANU PF. Vati zviri pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZANU PF kuHarare South kubva pasarudzo dzemaprimary ebato iri zviri kupa kuti nhengo dzaro dzigare dzichirwisana.
Vanhu vacho vakarovana havanei nemamembers emDC. Vakarohwa vanoziva vakavarova, vakarovavo vanoziva vavakarova. Vari kurwisana kubva kumaprimary havana kumbogadzikana. Inongori adzingirira uyo odzingirira uyo. Tinovaziva nenyaya yavo yekungogara vane mhirizhonga. Ngavasapinza isu munyaya dzatisinei nadzo.
Vamunangagwa vakurudzirawo vechidiki kuti vadzidze kubva kumushakabvu Dlovu nekupinda muzvirongwa zvekusimudzira nyika munyaya dzeupfumi. Vati muzvikoro zvepamusoro ndimo munofanira kubva nyanzvi dzinotungamira urongwa hwekusimudzira maindastri neupfumi, izvo zviri kupa kuti hurumende yavo itsigire zvikoro izvi. Kuheroes Acre panga kwakazara masoja zvakanyanya nhasi apo vamunangagwa vanga vachitaura. VaNdlovu vakashaya musi wa13 kukadzi kusouth Africa vave nemakore makumi masere nematatu. Vakadzidza muZimbabwe nyika isati yawana kuzvitonga kuLesotho nekusouth Africa. VaNdlovu vakatanga zvematongerwo enyika kuma1950s vakave nhengo dzemapato akaita seNational Democratic Party, ZAPU neZANU-PF. Vakabata zvigaro zvakawanda mudare remakurukota ehurumende yeZimbabwe. Vakavewo nhengo yematare eparamende eNational Assembly neSenate. Muna 1988 VaNdlovu mumwe wevakuru vakuru muZANU-PF vakanzi vakaita uori hwekutenga nekutengeswa kwemotokari hwakaburiswa nevaive mupepeti weChronicle vaJeff Nyarota nemutevedzeri wavo vaDevson Maruziva. Willowgate scandal yakaita kuti mutungamiri wenyika panguva iyi vaRobert Mugabe vagadze komisheni yakaferefeta uori hwakanga hwaburiswa nebepanhau reChronicle. Asi vose vakaita zveuori vakaregererwa navaMugabe, izvo zvakasiya vanhu vakawanda vasingafare. VaNdlovu ndivo vange vari sachigaro weZANU-PF mudunhu revula wayo. Mune muonyaya vaimbove mupepeti webepanhau reSunday Mail vaEdmund Kudzai, avo vakasungwa nezuro, vamiswa pamberi pedare ramagistrate muHarare vachipomerwa mhosva yekuwanikwa vaine mbatya dzechiuto. VaKudzai vakawanikwa vaine umbrella ine rudzi rwembatya dzemauto mumotokari mavo. VaKudzai vabhadhara $100 semari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo, uye nyaya yavo ichadzoka mudare musi wa8 kurume. VaKudzai vange vachimirirwa navaObey Shaba veZimbabwe Lawyers for Human Rights. Zvichakadai, vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kuita mhemberero dzokusvitsa makore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuzvarwa kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodale muHarare, muchiitiko chiri kupindwa nevemhuri nevakakokwa chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa ichaita musangano mangwana muGweru wekutenda vatsigiri vayo vakaivhotera musarudzo dzakaitwa gore rakapera. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti bato ravo riri kutenda zvikuru vanhu vakarivhotera, uye mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachange vari kuMkoba Stadium kuchaitirwa musangano uyu. VaMafume vati vaChamisa vachashandisa mukana uyu kuudza veruzhinji veZimbabwe pamusoro pechirongwa chebato ravo chekugadzirisa upfumi hwenyika.
Kunenge kune rally hombe tiri kunge tichiungana, tiri political party. Kuungana ndo kwatinoita sepolitical party, tichiudzana zviri kuitika munyika. Tine kushungurudzwa kuri kuitika, mamembers edu vari kurohwa, vari kurawa, vari kuitwa zvakasiyana siyana. Kushungurudzika ikoko kunoda kuti tinge tichionana, tichirongana kuti gwaro toenda kupi. Toda kutendawo zvakare vazhinji veZimbabwe vekumukobha vakativhotera segungano reMDC. Vakativhotera zvine mutindo, vakativhotera zvakavhundusa vanhu veZANU. Saka tinoda kupa kutenda, tichipa vanhu gwara rekuti Congress yavapo ichange ichifamba yakadini. Munoziva Congress kunge tichichinja utungamiri hwedu, tichipana gwara idzva, tichigadzirisana pakareshika, tichiwedzera panenge pachifanirwa kugadzira.
Zvimwe zvezvirongwa zvamunotarisira kuita mangwana zvakaita sezvipi?
panenge pane makuwerere vaimbi vanenge vachiimba vanodetemba vachidetemba vanonamata vachinamata tichange tichibudisawo program yedu yokuti economy tinoigadzirisa sei tichitaurawo nyaya dzedialogue kuti dzichange dzichifamba sei dzichiemira sei pamberi patiri kuenda
mataura nenyaya yekuti munenge muchibudisawo zvirongwa zvenyu zveeconomy chirongwa chakamira sei ichi
tiri kuona kuti economy vanhu vazhinji vari kutamburwa masalari aachatengi zvese izvi hazvichatengi saka tine hugwaro huchange huchitaurwa navachamisa kuti isusu tinenge takamira sei tichafamba sei kuti vanhu vezimbabwe kuri kuti tisu hurumende inofanirwa kunge iripo tisu hurumende ichange ichitonga tinofanirwa kunge tichitaridza vanhu kuti masolutions edu akamira sei zvinenge zvichiparamurwa napurezidendi wedu vachamisa tichiinda mberi kuti tione vanhu vaone kuti mazano ekuti munyika munomu muite rifa mazano ekuti vanhu vazhi vaite mbovha dzemufaro mazano ekuti paitike makuwerere paitike padirwe eshuga tinawo mazano iwawo ende vachamisa vanenge vachidira shuga kuti nyaya yezimbabwe inge ichifamba zvakanaka
makapedzerana enyu nemapurisa nenyaya yerali iyi
aiwa takapedzerana nemapurisa zvese zvakanaka zvipinda mberi hapana chinobinganisa kuungana kwatinoita uku tichange tiripo tichifara tese nevanochengetedza mubumbiro remutemo rinoti mapurisa anofanirwa kuchengetedza munhu wese anenge achifanirwa kuchengetedza kodzero dzake ndo zvavanenge vachiita ipapo
avo vange vari mutauriri weMDC inotungamirirwa navanelson chamisa vajacob mafume vachitaura vari parunhare vari muharare yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri weNigeria vaMuhammadu Buhari vaita mumwe wevanhu vekutanga kuvhota nhasi kumusha kwavo kuDaura. Vanhu vemuNigeria vatanga kuvhota nhasi musarudzo yakatadza kuenderera mberi nemugovera wapfuura. Kuvhota kusati kwatanga, mabhambu aduka kumaodzanyemba kweguta reMaiduguri. Akonzeresa kuputika kwemabhambu aya haasi kuzikanwa asi kuti ndiani, asi zvinhu zvagara zvichizikanwa kuti chikwata cheBoko Haram ndicho chinogara chichirwisa guta iri. Vanhu vanosvika mamiriyoni makumi masere nemana vakanyoresa kuvhota muNigeria. Sarudzo yemutungamiri wenyika iri kutarisirwa kukwikwidzwa zvakasimba pakati pavaBuhari navaAtiku Abubakar avo vakamboyemutevedzeri wemutungamiri wenyika. Mushure mekutonga chiuto kuma1980, vaBuhari vakakunda musarudzo dzakaitwa muna 2015 vakava mutungamiri webato rinopikisa kubvisa mutungamiri wenyika pachigaro. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chatinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mplanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai Charity Makoni vanoita ivo zvekutengesa mumigwagwa. Vanotengesa ivo mirivo, mbatati, madomasi nezvimwewo. Amai Makoni vanoti ivo vanogara kuHeathcliff asi vanoti basa iri riri kuvabatsira kuti vawane cheruviri chekuti vachengete mhuri yavo. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Makoni.
Ndinogara kuHeathcliff Consortium. Ndiri kuita business rangu pano pana Harare Drive naDomboshawa Road. Ndatanga kutanga kwegore rino zvichindiendera ende zviri kufamba. Ndinongoadjustawo maprize ezvinhu zvangu according kuhodha kwandinenge ndaita. Saka noda kutenda mwari ari kunditungamirira makasoma achiuya vachitenga ndino order first grade kuti zvifambe.
Munoshandisa swipe machine here kuti zvofamba sei?
Handisati ndave nayo asi ndinoshuvira kuti dai ndaiwana. Ndinoshandisa eco cash ne cash.
Saka pa eco cash zviri kuendeka here?
Zvakanyanyisa. Tiri kushanda tichinotsvagawo cash tinongoiwanawo. Nongoisirwawo dzimwe dzenguva 10% tichingoshinga kuti zvifambe.
Makatanga rini basa iroro?
Basa iri ndakatanga 2008.
Saka mukati pari zvino makwanisa here kuendesa vana kuzvikoro nezvimwewo?
Hei, zvakanyanyisa. Ma72 mutaun.
Kupi?
Kuheathcliff. Ndinotenda zvakanyanya. Vana vangu ndivava 3 boys.
Oh, vanonzi ani nani nani?
Panashe, Chapiwa Nashe, na Prince Mbonda.
Saka kuchikoro vari kuenda?
Vese vari kuenda kuchikoro kusiya kwemudimbi asati atanga.
Vari kuita vari kuita chii?
Akuenda form 1.
Kupi?
Kuheathcliff High. Uye ari kuenda paGreyston Park Primary.
PaGreyston Park?
Akuenda grade 3.
Saka munotodriva mega here mota?
Ndinodriva ndega.
Zuva nezuva?
Every day. Ndakambotangawo ndichidriva nababa but vanoenda kubasa. Saka ndakazodzidzira ndikatora license yangu last year muna April.
Baba vanoshanda kupi?
Vanoshanda kuna Kickman Service Station.
Saka izvi munoorder kupi manje?
Ndinoorder kumbare, Dombo Shawa. Mumwe mayadhi muno mari pedyo semabhatanati ndakahodha kuna hogati.
Ko vamwe vanotya nyaya yekorera munombopiwa zvidzidzo here zvinofamba sei?
Zvekorera takapiwa zvidzidzo ndiri kukliniki nemwana plus takadonhedzerwa vakafamba vaitendera vachidonhedzera mudzimba. Saka korera free. Safi yangu ndinotsvagawo pakanaka panoratidza kuti pane hygiene. Ini ndinoedzawo kutengesawo ndichizvichengetedza kuti zvinge zvakanaka.
Chii chamungataurawo mamwe madzimai angadai akateerera panyaya yekuti tiri mugore zvakudai?
Izvozvi mugore idzva rakadai rinoreva kuti iwe mukadzi chibva watangawo kusimuka kubva pawanga wakamira nezuro nhasi wane imwe step forward. Saka tinotarisira kuti kune vamwe vakadzi ngavasimuke kubva paakamira nhasi famba masteps ahead uchienda kumberi. Mazvinzwa samanyika tinosanganisa shona nechirungu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai makoni kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika uye nekurudziro yekuti munyika munge muine nhaurirano kana kuti national dialogue. Mukuziya nezvenyaya iyi tiri kutaura nemutungamiri webato rinopikisa Rebuilding Zimbabwe Party, Reverend Evaristo Chikanga. Reverend Chikanga ndemumwe vevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika vari kupinda munhaurirano dziri kuitwa dzichikokerwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, Reverend Chikanga.
Ndinotenda nekundiunzawo pachirongwa mukoma Jonga.
Reverend Chikanga, vakawanda vari kuchema nemamiriro akaita zvino muupenyu hwevana vezimbabwe pari nhasi, mungava mune zveupfumi, mungava mune zvematongerwo enyika. Imi semutungamiri webato rinopikisa uye muri mukuru wekereke, muri kuonawo sei raramo iri kuitwa nevana veZimbabwe?
Upenyu hwemuZimbabwe hwakaoma zvakanyanyisa uye hwaomera vanhu zvakanyanyisa zvikuru. Tiri kutarisa isusu kuti mutengo wezvekudya chaizvo kana kuti atinoti mabasic needs evanhu uri pamusorosoro. Mabasa chaiwo ekuti kana kuti vanhu vawane mari dzekuti vatenge zvinhu zvinongoda kuti iwo wango kwanisa kurarama nemhuriwe yavo nemhuri dzavo izvozvo zviri kunetsa tikatarisa isusu kana kuzvikoro kuti vanhu vabhadhare masikuru fees vanhu varapwe zvakanaka muzvipatara hatingangoti everything inosupporta upenyu hwemunhu hwemuzimbabwe tiri kuomera munhu wemuzimbabwe mukatarisa iye zvino kwanga kuchitoda kutomboitwa mastrike mastrikes iwayo anogona kunge asiri kudedzerwa hawo but zviri kutoratidza kuti zvinhu zvakaoma ende hakusati kwatove nebreakthrough right now saka upenyu hwakaoma in every angle
zvinhu zvamungakurudzirawo sebato rinopikisa kuti zvinge zvichiitwa kuti zvinhu zvigadziriswe munyika
bato rinopikisa ndaingoti inini dai vari kutungamirira nyika yezvinezvi apa ndiri kutaura vari muhurumende vaisa mwoyo yavo pamwe chete nepfungwa dzavo pamwe chete uye vaisa zvakanakira nyika pamusoro pezvinhu zvose kana zvichireva kuti ivo vanhu vari pamusoro ava vanotofanirwa kana kutoti varegedze mabasa kuye mamwe vanhu vanogona mabasa zvaitodaro kuti vanhu varerukirwe nokuti vanhu vari kutambudzika handisi kuona chimwe chinhu chinganyanya kuzotibatsira nokuti tikatarisa zvinezvi upenyu huchatonyanya kuomesesa kunze kwekunge patoita chenji kumusoro
nyaya yenhaurirano tiri kuonawo kuti bato remdc rine zviga zvarakaisa zvarinoti zvinofanira kutanga zvateerwa kuti ringe richizopindawo munhaurirano navamunangagwa zvakafanana nekuti vatange vabvuma kuti aiwa vamunangagwa havasi kuvacherechedza kuti ndiwo mutungamiri wenyika koitawo nyaya yekuti vanoti panofanira kuita muyananisi asina divi raakamirira koitawo zvaka nyaya yekuti nzvimbo inofanira kuitirwa musangano inge iri nzvimbo yakasiyana nekustate house imiwo muri kuona sei zviri kudiwa nebato remdc zvichitarisa kuti pari kudiwa kugadzisa nyika nekukasika
isusu tiri kuta kuti madelays ekuengenjana vanhu vachitaurirana ndo ari kutoita prolong matambudziko evanhu saka iyo mdc kunonoka kwairi kuita kubatana navamwe kuti titaurirane tipedze kutambura kwenyika vari kutoramba vachitokonzeresa kutambudzika kwevanhu mataura imimi nyaya yekuti mdc ine chinyunyuto kana kuti chiga chekuti havasi kurikogonaiza vamunangagwa as president wezimbabwe inini nyaya iyi iri kutondinetsa kuti ndinyatsoinzwisisa nokuti vachamisa igweta ndivo futi vakatora vamunangagwa neni wacho tikaendeswa kukoti ivo vainyatsoziva kuti ruling yecourt constitutional court is the final ende segweta vanosungirwa zvekare nemutemo wenyika neprofesheni yavo kuacknowledgea nekurespekta marulings ecourt
aiwa tinotenda zvikuru reverend chikanga nekuwana nguva yekutaura nesu
no ndafara zvikuru nekundiisawo pachirongwa chekuti tikurukure tichibatsirana nekuonesana kuti nyika yedu ingafambire mberi sei
aiwa maita basa manga makateerera kune mutungamiri webato re-rebuilding Zimbabwe Party Reverend Evaristo Chikanga muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire
Chikwata che Highlanders achisikuita zvekutamba mushire mokusandura maitiro acho mukugadzirira kwavo kwemwaka wenhabvu muCastle Lager Premier Soccer League. Michael Cariati anotipanya iyi.
Mukuru wekumahofisi eBoso Vashaka Dube vanoti Highlanders yatove nevatambi vayo vakakwana vemwaka uno avo vavari kutarisira kuti vachavabatsira kutora mukombe weLeague kwapfuura makore gumi nemaviri vachikundikana. Kunyange hazvo Boso yakarasikirwa nevatambi vaviri vane mukurumbira vanoti captain wavo Honest Moyo nemutevedzeri wake Gabriel Nyoni. Chikwata ichi changa chiri pamusika apo chakatenga vatambi vane mukurumbira kusanganisira Prince Dube naBuko Sibanda avo vakadzoka kubva South Africa. Mobizita Masuku uyo anga ari kuBuildcon yekuZambia, Divine Miripiri uyo akabva Blue City naKlopas Kapupurika uyo vakatora kuDynamos. Kunze kwaMoyo naNyoni, Highlanders haina kurasikirwa nevamwe vatambi pane avo vavaive navo mwaka wapera kusanganisira Peter Mudua naAriel Sibanda avo vainzi nerunyere kupe vari kuregedza basa kuchikwata ichi. Mongororo wemutambo wenhabvu Vafara Ikambamura vanoyemura vatambi vari kuBoso.
Vatambi vanavo and haiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa.
Pamusoro pevatambi ava, Highlanders yakasimbisa bhenji rayo revarairidzi nekutora murairidzi weZimbabwe Under 20 Vetemba Ndlovu kuti abatsirane naMadhinda Ndlovu naMandla Mpofu muchinangwa chavo. Muteveri weBoso Vasuwa Chigudu vanoti vari kutarisira kuti mubatanidzwa waMadhinda naBhekitemba uchasiya Highlanders itamba nhabvu inonakidza iyo vaizivikanwa nayo kare. VaChigudu vanoti Bhekitemba uyo anga ari kuBlue City mwaka wapera mwana weBoso adzoka kumusha.
Mwana weHighlanders saka tinokurudzira kuti auya bring back Highlander richatoda. Highlander chinonzi Highlander ndochatongoda ichi kwete kuti tinetsa kana kuti tisupporte team yedu nhasi tiri kuchema mangwana tiri kuchema Highlander taingoziva chimwezi Boso iBoso nyika tingofarawo neBoso yedu.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaMaka B Makamure vanoti vari kutarisira kuti Bhekitemba achabatsira Madhinda kubika Highlanders patsva yotamba sezvavaiita ivo mazuva avo.
Ini ndiri kufara nazvo ngaapinde mozido wakatangira iye bige patsva Highlanders tozovaziva kuti vaone.
Mwaka wapera Boso yakapedza iri pachinhano chechishanu pasi peFC Platinum Ngezi Platinum Stars Chicken Inn neTriangle. Asi Boso inofanira kugadzirisa matambiro ayo kunze kweBarber Field Stadium kana ichida kuzadzikisa maroto ayo ekutora mukombe wakakosha weLeague uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Cariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Professor Callistus Ndlovu varatsigwa zvine mutsindo kuNational Heroes Acre muHarare. Nzira dzose dzonanga mangwana kuMkoba Stadium kumusangano weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ndiri muWashington DC, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti morara zvakanaka.
Soku isikati senda baku.